Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitefe nyura tirimu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Si sagaza sise Washington DC.
Manera akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu mbudzi 9 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Varayiridzi vanoratidzira muHarare vachiti vanoda kubhadharwa mari dzemihoro nemari yekunze sezvo mabond notes asisina simba. Kanzuro yeguta reHarare inoti nemuvhuro iri kuparura chirongwa chekuchenesa guta. Icho chaona musi wechishanu chekupedzisera mwedzi woga woga chichisendekwa parutivi sezuva rekuchenesa guta. Gavhuna webhanga guru renyika vobvuma zvagara zvichitaurwa nenyanzvi zvekuti mari iri kushandiswa yemareal time gross settlement kana kuti RTGS haina chinoitsigira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vamwe varayiridzi varatidzira muHarare nhasi vachiti vanoda kubhadharwa mari dzemihoro nemari yekunze sezvo vai kunonga svosve nemuromo kuburikidza nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika. Thomas Siripasi anotipa nyaya inotevera.
Vadzidzisi vari pasi pesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ varatidzira muHarare nhasi vachiti havasi kufara nemari yavari kutambiriswa nehurumende vachiti mari dzavo dzemihoro dzakafanana nemitero yembwa. Mumwe wevanga vachiratidzira ava, amai Mikirita Mudangwe, vati vadzidzisi vave vanhu vave kushoreka zvasiyana nemakare kare pavairemekedzwa sezvo vachiti upenyu hwavave kurarama hwave kuita kunge hwevanhu vasingashande.
Magetsi ari kuda 100 US kuti ndijuse magetsi. Mvura 60 ndatova mu160. Mamedical bills angu iko zvino sena mudiabetic ndine chirwere cheBP. They are demanding 56 US. Already my salary has been eroded.
Amai Mudangwe vati sevadzidzisi havachadzidzisa nemwoyo wese sezvo vari kutambira mari isingakwanise kuraramisa mhuri dzavo.
Kuti ndichisa effort yangu kudzidzisa mwana handikwanisi nekuti ndakumhanyira kumba kunopfuya huku ndakunohodha madomatisi kurova kuti upenyu hwandiri kurarama huri kurwadza zvisingatomboiti. Mari yangu ndikaitambira nhasi inopera yose.
Zvataurwa namai Mudangwe zvatsinirwa namai Poshe Akaja, avo vano vemumwe wevaratidziri varatidzira ava.
Mari yacho has been eroded. Tangosara tane mapepa hatisiri kukwanisa kushandisa. Number 2, ukaenda kupremier uchida unorapwa warwara. Seni ndatova ne 7 years ndisina kumboshandisa card repremier. But musi wandaenda ako ndichida kunoitwa scan nezvandaida kuitwa ipapo, I had to pay imwe mari pamusoro zvichinzi pane shortfall. Ndoshaya kuti saka makore esaya I have been subscribing and not even benefiting from PISMAS. But one time yandaenda after 7 years ndonzi hauna chauri kukwanisa kubenefita.
Munyori mukuru mupiti UZ vaRaymond Majongwe vati varayiridza havasi kufarawo nemari yemutero wezvikamu zviviri kubva muzana uri kubatwa padhora rega rega kubva pamadhora 10 zvichikwira wakaziviswa negurukota rezvemari vamutuli Ncuve Masvondo Mashoma Adarika vachiti mutero uyu uri kuita kuti vadzidzisi vabva vaita nhamo inenge yefodya yechikwepa yekuti uku yakarumwa uku inotsva. Mushure mekusiya magwaro avo enyunyuto kuPismas, bazi rezvemari pamwe nebazi rinoona nezvevashandi vamajongwe vati vachatora matano akaomarara kudzamara hurumende yavapanzeve vatiwo vamwe vadzidzisi vatadza kunoratidzira nhasi sezvo hurumende ichinzi yanga yadaidzira misangano muzvikoro zvakawanda panguva yavanga vachifanira kutanga kuratidzira
zvakawanda zvatogona kuita togona kuita mastay away tirikumabasi yake togona kuita magosro togona kudi nepamusoro the most important aspect ndeyekuti we expect like you dear said this is a listening government we expect him to listen you can't tell us that you are listening government and then you don't listen
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi repismas vanxuve pamwe namaiseka inzenza vanova gurukota rezvevashandi pamusoro pezvinyunyuto zvevashandi izvi zvichakadai vadzidzisi vekumaruwa vari pasipesangano reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ARTUZ vapinda muzuva rechipiri nhasi vachiramwa mabasa vachitiwo vanoda kuwedzerwa mari dzemihoro mutungamiri weARTUZ vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti havasi kuzodzora tsvimbo kudzamara hurumende yateerera nhona dzavo
chatiri kunyanyofarira ndechekubatana kwevashandi vasingamirire kutungamirirwa nevakuru vane matumbu kana vane motikari hombe asi vachibatana pachezvavo vachiexercise constitutional right yavo yekustrike when vachiona kuti vakanganisirwa naemployer wavo
hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvedzidzo vapau mavhima kuti tinzwe pamire hurumende panyaya iyi asi vamavhima vakaudza vakuru vezvikoro kumusangano wakaitirwa kuVictoria Falls masvondo matatu adarika kuti homwe hurumende yakaboka zvekuti hurumende haikwanise kuwedzera vadzidzisi mari pari zvino kudzamara upfumi hwenyika hwatisimukirei ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Kanzuro yeguta reHarare inoti nemuvhuro iri kuparura chirongwa chekuchenesa guta. Icho chichaona musi wechishanu wekupedzisira mwedzi wega wega uchisendekwa parutivi sezuva rekuchenesa guta. Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vanoti kanzuro yatora danho iri kuitira kupa mukana kuvagari vese pamwe nevemabhizimusi kuti vaitewo bandiko ravo mukudzosera guta reHarare pambiri yaro yekare yekuve guta rinobwinya kana kuti Sunshine City. VaChideme vanoti kuburikidza nechirongwa ichi vagari pamwe nevashandi mumakambani akasiyana-siyana vachange vachitarisirwa kubata mitsvairo pazuva iri vachichenesa misha yavo pamwe nenzvimbo dzavanoshandira vachitiwo kanzuro yavo ichaonawo kuti yatakura marara ose anenge aunganidzwa nevanhu munzvimbo dzavo. Guta reKigali kuRwanda rine mukurumbira wekuve guta rakachenesesa muAfrica kuburikidza nechirongwa chakaparurwa nenyika iyi muna 2009 chinonzi Umuganga, icho chinomanikidza zvizvarwa zvenyika iyi kusanganisira mutungamiri wenyika nemakurukota ake kuchenesa nzvimbo dzavagere musi wemugovera wekupedzisira mumwedzi woga woga. Ngatinzwe hurukuru yataita navaChideme pamusoro penyaya iyi.
Chaparura chirongwa ichi netarisiro yekuti tichange tichidzika zuva rechishanu chekupera kwemwedzi wega wega sezuva ratichange tichichenesa guta, tichikurudzira munhu wese ari muguta kuti abude nemutsvairo wake nebhini rake titsvaire guta tinonge marara kuti guta redu rigare rakachena. Ndozvatinaro nderekuti tiite yatinoti pachirungu zero tolerance to litter. Hatisi kuda kuti Harare inge ine marara, tinoda kuti Harare inge yakachena. Kachiita chenesa Harare, vana muzvina bhizimusi voyawo vachigadzira mabuilding avo, vane dzimba vachigadzirawo dzimba dzavo, pendwa vachisawo maruva vachigadzirisa. Ndozvatida kuti tiite izvi kuti tisarambe tingoyemura maguta evamwe, tisarambe tingoyemura nyika dzevamwe, asi tange kuyemura redu guta reHarare.
Munenge muchiita izvi munzvimbo dzipi dzeHarare vachideme?
Kuparura chirongwa chiri kuparurirwa patown house musi wemuvhuro, asi chirongwa ichi chinenge chichitekeshera neguta rese, tichiti kwese kunogara vanhu, kwese munhu wese, tichiti tikati nhasi ngatibude munhu wese, tobuda guta rese kuenda kunochenesa guta redu.
Vanhu vanenge vari kumabasa nezvimwe zvavanenge vachiita zvavanofungawo zviri pamberi muupenyu hwavo, munozokwanisa sei kunge muchiconvinza vanhu ivavo kana kuvakomberedza kuti vanga vachizopinda muchirongwa ichi?
Tarisiro yedu ndeyekuti vemakambani vanoshandirwa vehurumende vese, munhu wese achaona kukosha kwezuva iri, nokuti nzvimbo dzese dzinoshandirwa dzinofanira kugara dzakashambidzika. Guta rikashambidzika rinounza bhizimisi rakawanda. Saka tinotaura kuti munhu wese kutasiraivheni kubva kuhurumende, vanhu vese vachati kana kanzuro yaisa zuva iri kuti ringe iro rekuchenesa guta muHarare, ngatibudei tose toona kuti hurumende ine ministry yeenvironment. Saka tarisiro yedu ndeye kuti hurumende inotokoshesawo kuchena kwenharaunda.
Mune vemamwe makambani here nemamwe mapazi ehurumende vamuri kubatana nawo muchirongwa ichi?
Tinavo vakawanda vezvisvondo vemakambani vane vachibatsira tishanda tese tichipanana pfungwa. Asi tikutarisa kuti kana tinge taparura chirongwa ichi vachabva vakutomoka vakawanda vachiuya kuti tibatsirane tichenese guta redu.
Vagari vakawanda vatinotaura navo vachidema vanochema kuti hongu tinogona kunge tichitsvaira marara munzvimbo dzedu tichiunganidza asi marara aya haasi kuzotakurwa nekanzuro. Zvii zvamuri kuitawo?
Tikutarisa kuti kana chirongwa ichi tinge taparurwa taane mashandiro matsva seguta nevagari kana muzvina bhizimusi tichange tichiendesa basa kumberi pasina nyunyuto vanhu vese vaakuziva kuti basa rekuchenesa guta ibasa remunhu wese.
Mutauriri wekanzuro yeguta reHarare vaMichael Chideme vachitaura vari parunhare muHarare neStudio 7. Gavhuna webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangudya, nezuro vakazobvuma zvagara zvichitaurwa nenyanzvi munyaya dzezveupfumi dzakawanda zvekuti mari iri kushandiswa yemareal time gross settlement kana kuti RTGS haina chinoitsigira. Mari iyi inoshandiswa mumakadhi emabhanga kunyanya. VaMangudya vanoti mari yemaRTGS iri kutenderera inosvika mabhiriyoni 10 emadhora. Mabhanga makuru anokweretisa mari akaita seInternational Monetary Fund, IMF, neWorld Bank agarawo achiyambira hurumende kuti idzikise mari yairi kushandisa. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti vachaedza kudzikisa mari iri kushandiswa nehurumende. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti vanotsigira mashoko avaMangudya sezvo hurumende iri iyo iri kukwereta mari yakawanda.
Dambudziko ratinesa muZimbabwe nderekuti hurumende yanga ichidya mari unga mansungu, zvakakonzera kuti hurumende yanga ichishandisa mari yakapfuura pane vanonga vatambira kubva kumataxes. Zvaizoitika ndezvekuti vaibva vaprinta matreasury bills anova macertificates ekutora mari mumabhengi. Saka zvakaita kuti chikwereto chehurumende chiri kukonzerwa nematreasury bills chisvike pa$7.6 billion. Right. Saka iyoyo mari iyoyo pache zvayaga ndiyo yakakontributa kuti mari itanga kunetsa muZimbabwe kuburikidza kwekukura kwechikwereto. Chimwe futi chiri nematambudziko emari anetse inhau yekuti hatisi kukwanisa kutenga nekutengesa zvakawanda zvinengati pachirungu maexports. Tiri kutengesa zvishomanana, right? So kubva 2008 kusvika pari zvino 2017 titasa mafigures etrade, Zimbabwe yakaita trade deficit inosvika $30 billion US dollars. Mare takaburitsa kunze kwenyika yakaraudzira itakapinza $30 billion. Saka izvozvo zvakabva zvaita musika wemari uome kushayikwe mari mumaketi. Saka pari zvino navo mukatasa mumaketi mamiriro aita mamarketing conditions eZimbabwe, mari iripo yemaUS dollar yava shoma sesa nekuti zhinji yakapera kubuda teitenga matimati kubva kuSouth Africa. Tichitenga maserials aisvika $500 million pagore gore rega rega. Saka zvichireva kuti pamakore 10 ayo takabudisa $5 billion yemaserials chete, soya bean negorosi nyanya nichibagepa pakati pacho ipapo futi. Ipapo vaMangudya vari raiti vasapota.
Ko panyaya yekuti mabond notes hapana kwaari kuenda apa?
Mabhondi noti musangano emereji takatoita kuroorana kwakaitika apa. Mukadzi kana ashushwa nemurume unoti handina kwandina ndogarira vana vangu. Right? Saka zvinoreve chii kubhondi noti? Bhondi noti kuti ribude. Haribudi zvekuti hamucharidi moti hamuchamubudisa. Munofanira kuunza mari maUS dollars. Kana mabhondi noti akaprint kwaari $400 million. Panofanirwa kunga pane $400 million iri patebo. Yekuti kana mavhara bhondi noti zuva racho iroro, vanhu pavanoya kubhengi nebhondi noti munovapa US. Saka hazvina zvichabatsira zvebhondi, takatojema. Imari yakapinda musevagi yakajema. Pamusoro pazvo futi chimunofanira kuziva ndechekuti bhondi noti ka hatingapedzeri shungu navapa bhondi noti. Ini ndakanga ndiri pamberi kuti bhondi noti hatiridi. Izvo handina dambudziko nazvo, akani be apologetic by with that. But takutarisa economics now, hatingachati matambudziko ese tinawo ebhondi noti. Tikutaura nyaya $400 million dzakapfuura vaMangudya, tingati Zimbabwe iri worth it over $20 billion yeupfumi hwenyika, toti yatambudzwa $400 million. You see, havichagonika.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vachitaura naBlessing Zulu Studio 7 vari parunhare muHarare. We'll be right back. tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Migwagwa yemugini yaona kuratidzira nekusagadzikana zvichitevera kupfurwa nemasoja kwevarume vechidiki vaviri vanga vachiratidzira. Bambu rakanga rakateiwa mumotokari muMosul muIraq rakauraya vanhu vatatu nezuro usiku. Kurwiswa uku ndekwekutanga kubva kwadzingwa vanopfurikidza mwero kubva muguta iri gore rapera. Vamwe vagari vemuchipinge vanoti havasi kufara nemashandiro evanhu vavakasarudza kuti vavamirire muparamende nekanzuru, uye vanoti izvi zvapa chidzidzo kwavari chekuti vavhote zvinoungwaru musarudzo dzichatevera. Godwin Mangudla anoti panyaya inotevera.
Izvi zvakabuda pamusangano wakaitwa neStudio 7 neMedia Center pachecheche Growth Point neChina. Vagari vakataura pamusangano vakati vanoona sekuti vatungamiriri vavakasarudza vana hanya nekugadzirisa matambudziko avo, uye havasati vambodzoka kwavari kuti vazonzwa kuti ndezvipi zvavanoda kuti zvigadziriswe sezvo sarudzo dzakapfuura kare. Vaami Maunde vanoti dambudziko iri rakakonzerwa nekuti vakavhotera vanhu vasingagare munzvimbo iyi.
Ngatiilekte munhu mugari mwana wemunzvimbo, so that kana takutaura ngezvema issues unonga akuziva kuti shuwa ichokwadi rodhini riri kuifamba.
Vamaunde vanotiwo chave kudiwa iko zvino mabasa ebudiriro zvisinei nekuti munhu ndewebato ripi, uye nyaya dzevanhu dzinofanira kuzeiwa muparamende nemumakanzuru. Mashoko aya akatsigirwa navakuda kwaShishororo, avo vakati vamwe vatungamiri vakavhotera vane uori sezvo paine mashoko ekuti vanotambira shoko muhomwe kumakambani anenge achida kuita mabasa ebudiriro munzvimbo iyi.
Takapedza maelection, chataa kukumbira development yendau yedu semandau. Tibanise kubatana kuti tese kana tikabatana tione zvetinoda. Tibvise uori uri muzvikoro.
Vawedzerai gwenzi vanotiwo chimwe chinoita kuti vanhu vakasarudzwa vatadze kuita basa ravo nemazvo inyaya yekuti havatozivi basa ravanofanirwa kuita. Vanotiwo zvinosuwisa kuti kanzuro yeChipinge haisati yatanga kuita basa rayo, vachiti izvi zvinodzorera shure mabasa ebudiriro munzvimbo.
Chakakosha leadership, dzokai kuvanhu, mapetuka kuvanhu, tinozoziva zvekuita, tinoreketa.
Kanzura weward 24 amai wishisi ama avo vakapinda musangano uyu vakati vakazvipira kushanda neveruzhinji pamwe nenhengo weparamende inomirira nzvimbo iyi.
Ini hangu sakanzela nevamwe vangu nana MP dai zvaibvira taionera pamwe chete tichiita chinhu chedu pasina zvokuti umwe unonga achidhonzera uko achiti ndiro pati yakati kana ndiro bato rakati.
Mumiriri weChipinge South muNational Assembly vaEnoch Porusingazi vati vanoziva matambudziko akatarisana nevanhu vari munzvimbo mavo, uye vatiwo vanoshishikanawo sezvinoita vanhu ava. Vati vanozviziva kuti nyaya inoshungurudza vakawanda ndiye mugwagwa wetanganda Chiredzi, uye vati ivo vakatoita basa ravo, uye chasara kuti hurumende iite basa rayo rekupedzisa mugwagwa sezvo vakatombogadzirwa chimwe chidimbu. Vatiwo handi chokwadi chekuti havasangani nevanhu vachiti vange vamira kuita musangano nekuda kwechirwere chekorera, vakati musangano nemhemberero dzokukunda kwavakaita dzichaitwa mukati menguva pfupi inotevera sezvo kusisina korera. Vaporusingazi vatiwo zvakakosha kuti vanhu vazive mabasa evatungamiriri vavo, vachiti kazhinji vanhu vanochemera MP nakanzura pabasa rinofanira kuitwa nemapazi ehurumende. Vatiwo vakazvarirwa munzvimbo iyi, uye vanoda chose kuiona ichibudirira sevamwewo vagari. Mukuru wesangano replatform for youth development iro rinoshandira munzvimbo iyi vaClaris Maduku vati sangano ravo richashanda zvakasimba kudzidzisa veruzhinji basa raMP nakanzura, pamwe nekuona kuti makanzura naMP vaita basa ravo sezvinotarusirwa neruzhinji. Musangano uyu wainge wakarongwa neStudio 7 neMedia Center uchitsigirwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 kuChecheche, ndini Godwin Mangudla.
Tinotenda zvikuru Godwin. Regai timbonzwa zvimwe zviri kutaurwa nevanhu vekuChipinge South.
Standard to asitopozo ndogara Chipinge South ward 26 yairipo taida pa media coverage especially on my areas akafanana mahenye ndokunopera Chipinge South saka takaona studio 7 vano representa zvotibatsira muna pa news dzese ano PF dzedzedza dzinosefwa vachinyepa zvokuti tu but kana tiri ipapo katakaona studio 7 vanouya vachifambira nzvimbo kubva kwamahenye chisuma vechitenderera kuti zvii zvinomboitika munharaunda samataraita sisewa kuti mhuka dziri kudii dziri kupedza shumba dziri kupedza chii dziri kupedza mhuka zvine zvine evidence kuti takasvika takazviona anomapawana vechibudisa chokwadi chakazara saka zvinotibatsira kuti pamedia coverage isaitaraudzi hanzi kwamutari chete ngaitangire kuchipinge south Chipinge South yese ngaibatwe nestudio 7 tatenda hapo
Chipinge tu Finance Mhlanga ndogara muno machecheche ndaida kungokurudzira kuti programu ingairambe ichiita sezvinoitwa veRadio Zimbabwe vanogara vachiuya kuno kwachecheche saka inini ndotokumbirisa kuti murambe mechingouyazve chero pamwedzi mukauya kaviri kana pagore chaiko chaiko tinozvitenda izvozvo ndatenda
inini ndoitwa Solomon Toperesu chichemo chandinacho kurukuru chandokumbirisa kustudio 7 ndotoda kuti itombowedzera kana maawas nekuti ndo news dzaakutongotererwa munzvimbo dzese dzatiri pazhinji munhu unototi kabhatiri rake raakutopera reredhio unotombodzimira achiti ndomirira 7 dzachaya ndizonzwa news chaidzo chaidzo
Tinotenda vateereri vekuChipinge South tinoimba kuti vateereri vemamwe matunhu vachawanawo mukana wekuti tinge tichisvika kwavari iye zvino yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa pasocial media nevateereri vestudio 7
Kuwerere mwedzi uno wambudzi 2018 munepfenyuro yeVOA yakabatana neveMedia Center ichange ichitungamirira hurukuro pamusoro pemamiriro ezvinhu muZimbabwe. Hama dzinodiwa muri kukokwa kuhurukuro idzi dzichaitirwa munzvimbo dzinotevera. Mutoko musi wa15 mbudzi, Harare musi wa21 mbudzi, Gwanda musi wa26 mbudzi, Lupane musi wa28 mbudzi, Toguma nebulawayo musi wa30 mbudzi, sanganai neni Praxedes Jeremiah mune dzimwe dzenzvimbo idzi.
Manzwa nzvimbo dzichashanyirwa nestudio 7 mumasondo ari kutevera tichange tiri matunhu enyu. Iye zvinotombonzwa zviri kubva kuvateereri vedu pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nasi tanga tiri kutarisa nyaya yekuratidzira kwevadzidzisi vachiti ivo havasi kufara nemuhoro wavari kupuwa mumabond notes asi zvinhu zvinotengeswa zvichitengeswa nemari yekunze yemaUS dollars. Rekai tiende kuvatsigiri vedu tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Dokta takavavira Jehovha, sangano redu isangano rinomirira varairidzi pamwe chete navana vechikoro. Nhasi sangano reProgressive Teachers Union rawanikwa richipinda mumigwagwa nokuti mari dzatinotambira hadzichakwani. Pakaita mabhondi mari yedu yatakanozochetera
muri kutaura Edwin Cheuri ari kuno ku South Africa.
Taura itinzwe.
aini maonero angu andinozviita haizove kutora dzira zvitori zvinhu zvakatonaka chaizvo zvimataridzira vatoita iwo akatonaka chaizvo nokuti havangazoita sei ndiri kutsigira chaizvo zvinhu zvaitwa nevarairidzi nekuti mukada kuzvitarisa chaiko chaiko varairidzi ndo vanototi pafundo ivavo ndo vanhu vanoita kuti vanhu vawane dzidzo zvakanaka pasina murairidzi hapana chinhu chakaita kana kungava ivo chaivo chaivo vari pazvigaro zvepamusoro zvakabva nekuvarairidzi ivavo saka zvinhu zvakanaka chaizvo chaizvo zvavaita izvozvo ndinozvikurudzira chaizvo
inii ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo, nharo dzanga dzichiitwa dzekuti achatora mukombe we-2018 Chibuku Super Cup ndiani dziri kupera muGibbo Stadium mangwana. Michael Kariati anotipa nyaya iye.
Mangwana nhandare yeGibbo Stadium ichange ichirira ngoma yeChibuku Super Cup final apo Harare City neTriangle dziri kubandana kurwira mukana wekumirira nyika mu-2019 CAF Confederation Cup. VePremier Soccer League vamisa mitambo yese yePremier Soccer League kuitira kuti vateveri venhabvu kusanganisira vasingatsigire zvikwata zviviri izvi vange varimowo munhandare iyi vachiona mutambo mukuru uyu. Muteveri wenhabvu Vatendai Muchena vanoti zvinofadza zvikuru kuti mitambo mikuru yakadai imbotambirwa munzvimbo dzakaita seGibbo kwete kungoti Harare neBulawayo chete.
Ii ndafana zvikuru sadai vachitodaro makuresi aya kuti kuti vanoita vachitenderedzwa kuti kana kurikanda kana kwagutu yotambirwawo kana kwamutare kana kusakubva stadium richingotenderewo muZimbabwe yese nokuti kungoti rinotambirwa muno muHarare chete bhora racho hazvizobuda.
Chiri kunakidza pazvikwata zviri izvi ndechekuti vasvika pachinhano chakakosha ichi mushure mekubuditsa zvikwata zvine mukurumbira munyika Harare City ichirova Capes United panguva iyo Triangle yakarova Dynamos. Harare City ndiyo ine mukombe uyu uyezve yakamboutora muna 2015 mushure mekunge yambopinda mufinari muna 2014. Asi maSugar Sugar Boys ari kuda kupedza izvi munhandare yavanoshandisa semusha wavo. Muteveri wechikwata ichi vaHoward Machacha vanoti mukombe uri kusara kuTriangle.
Chibuku chava muno kapu yacho eneo ndoo hombe muZimbabwe saka tikufara bhozi Triangle ndochange ichizotora mukombe.
Mutsigiri wemutambo wenhabvu asina kwaakarerekera pazvikwata zviri kutamba izvi vaJibas Mushayabasa vanoti vari kuona mukombe ndewe Triangle sezvo chikwata ichi chiri kutambira munhandare yainonyatsoziva.
Triangle inototora mukombe, hapana chekumbotora home team advantage whatever. Ndoona ichitora Super Cup Chibuku.
Murairidzi weTriangle Taurai Mangwiro ari kutarisirawo kuve murairidzi wekutanga kutora mukombe uyu kaviri zvichitevera kutora kwaakamboita apo airaridza Harare City yacho muna 2015. Pavatambi vakaita sakapteni wavo Lamek Namo, Russell Madamombe, Pascal Mananga naArnold Chivea, Mangwiro ane vatambi vanokwanisa kuzadzikisa chishuwiro chake. Asi Harare City iri kubaka moto unotyisa uyezve ine vatambi vakaita saWilliam Manondo, Martin Vengesai, Maxwell Nyampadenga naTendai Samanja avo vatamba vese kwemakore akati wandei. Murairidzi wavo Mark Harrison anoti kubatana uku ndiko kuchaita kuti vakunde. Chikwata chichatora mukombe uyu chinowana mari inoita iyo zviuru makumi manomwe nezvishanu zvemadhora uyezve chichabudirira kumirira nyika mumakwikwi e-2019 CAF Confederation Cup. Makundano eCAF Confederation Cup aya ari kutanga muna zvita zvichitevera kushandurwa kwakaitwa urongwa hwemitambo neve Confederation of African Football. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati. Muateereri musakanganwa chirongwa cheLive Talk na8pm apo tiri kutarisa zvichemo zvevarairidzi panguva yezvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzemari munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Varairidzi vanoratidzira muHarare vachiti vanoda kubhadharwa mari dzemihoro nemari yekunze sezvo mabond notes asisina simba. Kanzuro yeguta reharare inoti nemuvhuro iri kuparura chirongwa chekuchenesa guta icho chichaona musi wechishanu wekupedzisira mwedzi wega wega uchisendekwa parutivi sezuva rekuchenesa guta. Governor weBangare Reserve Bank wobvuma zvagara zvichitaurwa nenyanzvi zvekuti mari iri kushandiswa yemaRTGS haina chinoitsigira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekana nemufaro. Ndini Jonga Kandemire nichiti muve nezoro nekupera kwesvondo kwakanaka.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.